Kubaka injini kuita over right kutsvaga kunaka taive timu remapati nemabasa basa tisu takati vaye vanzi vemabata bata asi mwari vakanaka sha pandiri nyasha dzakabata basa ndakapukunyuka pakawandaka kundisimudza kubva mumataka akanaka mwari akandinzwa akanaka mwari Let me tell my story, sha. Nakatombo zama shikara mbasha. Wopo vanaitemba vakansiya sha. Asi mwari vangu vane nyashaka. Mwari ndakafamba pane minzwa asi baba ndakadana vakandinzwa kanaka mwari.